Patakamira izvezvi izvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti purezidendi vakanganisa kana kuti havana kukanganisa because pane chinhu chimwe chakakura chiri mudumbiro remutemo chatisati akuziva sevanhu vezimbabwe ichinhu ichocho ndechekuti ripoti yakapiwa purezidendi iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report ichokwadi here kuti vakapiwa final report ndo nyaya iripo iyoyo nekuti pakaenda veelectoral commission justice Chidzumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachitivi tapa purezidendi ripoti tiri kufunga kuti mazuva gumi nemana 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report asi ivo purezidendi havana kutaura vari ivo asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira purezidendi vakataura kuti aiwa purezidendi havana kupiwa final report vapiwa inonzi revised preliminary report saka iyoyo inonzi revised preliminary report haisiyo report ichingori revised preliminary report kana iriyo saka hatizoziva kuti chokwadi ndechipi kana purezidendi vakapiwa final report ndopavanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti vaifanira kunge vabudisa mese asi kana vasina kupiwa final report havana kuti vabudise chinhu vanotomirira kuti vazopiwa final report saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izvek zimbabwe electoral commission chairperson yacho justice Priscilla Chidzumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini ndakamirira commission yeelectoral commission ndakapa president final report ndokutizoziva kuti president vakadi vakakanganisa
asika profesa Madhuku justice Chidzumba vakataura pavakapa president gwaro iri kuti ndo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauri kutaura izvokuti vakataura kusaatoziva hako kuti kutaura kudii kutaura hakusi kutaura nevatori venhau vozvo zvauri kutaura ipapa vaitaura nemajournalist kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura hatisati tatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe electoral commission submitted its final report to the president hatina patakazoona izvozvo kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoitwa advert mapepanhau zvekuti vangoitawo chance yekuti uchibuda wasangana nemajournalist kwekudai panga pasina majournalist pavakabuda pastatehouse haasiwo vanonzi kutaura ikoko havasati vataura ngavataure vezimbabwe electoral commission izvezvi izvi bhora rese riri mumba nezimbabwe electoral commission kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu kuti aiwa takapa president final report uye president takavataura kuti takavapa final report hauvapi final report president usina kuti vataurira kuti president iyi ndiyo final report iyi
saka iro gwaro ravakapiwa ramuri kuti harisati rajekeswa kuti ifinal report rinogona kutora nguva yakadii pasati paitwa final report yacho
iro gwaro iroro haritombori pamutemo takataura izvozvo hakuna chinonzi revised preliminary report saka purezidendi vaitozobvunzawo kuti iya kuchamuri kuti makapuwa inozi revised preliminary report iri kubva pavi asi haukwanisi kutongesa purezidendi kana wanya vabvunza because hazvirambidzi kuti komisheni ikabudisa yavakaendesa kuparliament iyaya vozombobudisa rimwe gwaro voti boonai zvatiri kuita izvi ndo zvakanzi neofisi yapurezidendi ndo zvakaitika iyo justice Chidzumba pavakanotora comments anga abva kuparliament vanhu ngavaziva vasangopureya one mukaenda muzvese izvi mukatarisa zvakataurwa najustice Chidzumba vabva kunopuwa zvakazvi zvakabva muparliament vakataura nemuromo wavo kuti taakunozvitarisa tichambogadzira ripoti yekutanga yatichazombopa purezidendi vamboona tisati tazouya nefinal report ndo mawedza vakataura iwo kana taakuda kushandisa nyaya yekuteerera zvitaurwa mumedia saka irori harina because harisi mubumbiro harina kugadzirwa kuti harina time limit
saka iyo Zimbabwe electoral commission profesa Madhuku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi
asi vanokwanisa kuendeswa kumatare edzimota vachivatara izvezvi even president vaizivi kumatare but kuendesa president kumatare president anongotaura kuti ndakapiwa revised preliminary report handisati ndapiwa final report